manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato retribusi yourayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muHarare. Dare repamusoro-soro reSupreme Court ropa mutongo unobvumidza nhengo dzetribusi kukwikwidza musarudzo dzedare reParamende. China yoramba kuti iri kutyora kodzero dzevashandi nekukanganisa nharaunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato reTripleC vatanaka Chitsunge vanonzi nebato ravo reTripleC varohwa nedemo dzinodzokorora varohwa nedombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuGlenview 7 muHarare. Vatsigiri veTripleC vanoti vanga vachiita musangano wanga vapiwa mvumo nemapurisa kuti uitwe, asi vatsigiri veZANU PF vakauya kuzovarwisa. Mumashoko kuvatori venhau bazi rezvekubudiswa kwemashoko pamwe nemapurisa vatenda kuti pane munhu afa. Mapurisa ati achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatrustwell Chikomo nengo yeTripleC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South.
Pazara veZANU PF kuti dzira kuti saka tinge tinokambira. Saka zvadaro zvobva vepolisi vatumazi mapurisa eRiot. Saka icho vanhu vanga vaifanira kunge vachiinoita ipapo. Pazosvika vamwe vedu vanga vachiya panzvimbo paHarare vakuona pakatozara polisi nemaite eZANU PF. Ubva maite eZANU PF vabva vataka kunenga matombo, vanenga matombo vachibva vataka kutema motikari, vatema motikari dzedu. Ubva vanhu vaya vadi vedu vatibva veTPC vachibva vaenda. Saka pavaenda pavazonzwa kuti apa nhukiri paya padi pakarwa matagers nepolisi paclio, vakutibvira kudzimba dzavo ndopatirikunzwa kuti umwe wedu azotemwa nedombo akambafira pasipoti akutodzokera kumba kwake hake.
Pane vari kuzivikanwa here kuti ndoo vakanda matombo aya, zvafamba sei?
Vari kuzivikanwa kuti vakanda matombo.
Vamutema ndivanani? Vari kuzivikanwa here?
Vamutema vasati vatapuwa mazita avo, iri inde handitiri panzvimbo. Saka tinoda kutozobvunza vanga varipo vacho kuti vari kuziva here kuti ani vatema vakashanda matombo. Asi varikuti mayouth eZANU PF anogara nomo mutanaka.
Mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Vaenda kunomhangara ndovanga varipo vamwe machandei matati nawo.
Saka mutumbi wemufi uri kupi pari zvino?
Mutumbi wemufi uchiri pagiraundi pauri kunzwa wati watemwa nematombo patanaka.
Saka imo munzvimbo yenyu yeGlenview zvinhu zvakamira sei chaizvo? Sei muri kuitika mhirizhonga yakadai? Ndo zvagara zvichiitika here kana kuti?
Munzvimbo yedu yetiri constituency magara muchitoitika violence, hatisi kutenderwa kukambena zvakasununguka. Last Thursday musi wa20 patakaenda muhuche wekunze tinonamira maposters edu, pakauya mayouthi vakatumwa necandidate iri kukwikwidza neZANU PF nemotikari yautete ada kuti akambena yewhite chinte dewhite. Vachibva vasvika vobva vatibhloka, vobva vatora flower yanga vaenda ngaita mumaposta avo, vobva vabira moto yedu yekunamira maposters eZANU PF. Pabva vatora mashanga ida kutisa motikari yangu.
VaTrustwell Chikomo nengo yeTripleC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Murombo, ndinoziva kuti kune mwana weZimbabwe ashaika mukuru wana isu mkuru wenyika akabudipa chena akata akikunzwa chenirizwa
Imiwo se bato re Zanu PF zvizva muri kuita uku yeuchidza nengo dzenyu iro shoko ra muri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika ari kuti kwete kumirizhonga izvomatongerwo enyika
isu dzotarisa mukatarisa kose patinoungana semhuri reZanu PF hapana patinoungana shoko iroro rikasataurwa mukatanga chiri panharaunda yesocial media takadzora tikadzorana nekuti vaya esi kurowana panyama chero mashoko Israeli inokwana pasi peabuse saka isu chero kusocial media munoona hatisharowani nevanhu hatitukani nevanhu tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu
asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunee muchitaura munoti
isu chatinoita sebato reZanu PF hatifariri mutambo wekunongedzana nengaa asi tikatarisa kuzaka vetipesii rakatema vamutodi nevateedzero vavo isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu tinenge tichikurudzira runyararo nekudanana
saka sezvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu matanho apa hamuchatora sebato
isu sebato hatina matanho atinokuita wekusunga asi chokutanga ndechekuti isu tinokunzira vakuru ngaabate munhu iyeye tapedza izvozvo ticharamba tichiwedzera kubvikisa shoko raprezidendi vedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangarwa rekuti ngative nerunyararo ngative nekudanana isu kuzanu PF tinoti atingazive ngaadzidzisi saka tichawedzera kubvikisa shoko iri kumasapota zvedu ose
vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko mubato reZanu PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vachiita misangano kuManicaland nhasi asi sematauriro emumwe mukuru mubato iri amai Linet Karenyi Kore vatsigiri vavo vanga vachityisidzirwa
tanga tiriko nhasi but taona vai veZanu PF vakaplandwa in each and every entry yekuti vanhu vauye kumarali kwedu zvoreva kuti havasvika violence physically but that silence iyoyo neintimidation yekungotyityidzira vanhu kuti sabvukaanozi ngaanyore vanhu vanouya kurali vese vazotyityidzirwa izvozvo ndo zvandiri kuona kuti aiwazve kana tichienda kusarudzo the election must be free and fair so marallies izvo zvikabva pahau naa the ground was tagged
mimwe misangano yaitwa kupi navachamisa nhasi
nhasi taita kunyatate kunyanga south
saka vachamisa vanga vachiudza vanhu kuti kudii
vachamisa vanga vachiudza vanhu hurumende ine chido zvepamoyo ichange ine mapolicies akasiyana-siyana vataurawo kuna vanasekuru naanagogo kuti muTCC in the new government yegreat Zimbabwe for everyone munhu wese anenge akwedzera anofanira kutwa take care nehurumende vaya vana vekuchikoro tinofanira kunga tiine makaricula anodiwa nevana uye inoenjedzwa vabereki vakuru vakuru vese vanga varipo vanga vachifarira kunzwa vachitaura kuti muhurumende yavatamisa vashandi vachava nemuhoro unokwana zvipatara zvigoita mishonga marodzi edu agogadzirwa uyewo veminda varikuma minda vanorima kumafarms vari kuti land is invisible land yakatodistributwa asi taakudiwa kuzogadzirisa kuti aiwa tisaita 99 yeelisi asi kuti vanhu vapiwe matitle deeds papiwe zvikwanisiro zvekuti varimi
asika vamwe vanoti vari kunyanya kuvimbisa zvinhu zvakawanda zvinozonetsa kugadzirisa nekuti mari yacho inobva kupi vachitiwo bato renyu ndoo riri kutonga mumaguta omo asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka
aivazve vanotadza nei kuzvigadzira pavanga vari muhurumende yemubatanidzwa munhu wese anoziva kuti nyika yakanga yashanduka zvinhu zvakatanga kufamba
avanga vari mumwe mukuru mubato reTCCC amai Linette Karenyi Kore vari parunare kwaMutare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vanga vachivhura chimwe chikamu chegwenya remarasha kuhange uko vatenda hurumende yeChina nekubatsira muhurongwa hwekugadzira kuti ringe richitanga kushanda. Dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi ratambira chikumbiro chenhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana chekuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzedare reparamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo uyu, mumwe wevatongi vatatu vanzwa nyaya iyi, Justice Jekani Mwaera, vati dare rarasa mutongo wakaitwa nedare reHigh Court muBulawayo, uyo waive warambidza nhengo idzi kukwikwidza, vachinzi vakaisa mapepa avo nguva inotarisirwa nemutemo yadarika. Izvi zvatsinhirwa nerimwe gweta range richimirira nhengo dzeCCC, vapaida moyo saurombe.
Sekisi wakwenyu tatiri pamberi pedare reSupreme Court pamusoro penyaya yekubviswa kwemakandidhetsi edu ACCC kuBulawayo vari 12. Sadare reSupreme Court rapa mutongo rati iro makandidhetsi iwayo adzoswe akonteste kuBulawayo.
Vachitaura nevatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri weACCC muzvarefa dzaimahere vatendawo kuti ndizvo zvaitika mudare. Vaenderera mberi vachiti
zvinhu zvekuti zvinotirwadza nokufanga singafani kubviswa pekutanga asi ndopatiri kune vagari kana kuti macitizens tokuyambira kuti tapota munhu wese ngaabude ngatibudei neuwandu hwedu musi wa23 August kuitira kuti tikunde nepakuru musarudzo dziri kuuya. Zvanzi navachamisa toda kuvaka Zimbabwe inoshandira munhu wese.
Gweta revanhu 12 vakakwidza nyaya iyi kudare vatembingosi Magwaliba havana kutaura nevatori venhau. Asi vachitaura neStudio 7 vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai Marapira vati mutongo wapiwa kumatare uyu unoratidza kusununguka kwematare.
Sebato zvanopiwa tinogamuchira mutongo wese inoburitswa nematare enyika. Izvo zvinoratidza kuti matare enyika anozvimiririra, haana anovatuma nekutaura kunoita mamwe mapati. Isusu tinokurudzira mutemo kuti uteedzerwe. Hatitarisi kuti zvanakira kwedu kana zvanakira kupi.
Mune imwewo nyaya, mutongi wedare reConstitutional Court vaPaddington Garwe nemagweta ari kumirira mumwe wavari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuere nemagweta vaLovedale Mangwana avo vakaenda kumatare kunoti vaKasukuere vasakwikwidze vaita musangano nhasi vakabvumirana kuti vachazeya nyaya yekuti yonzwikwa nedare here kana kwete svondo rinouya. Gweta ravaMangwana vaLouis Uriri vatsanangura zvaitika mudare.
Dare ranga richikumbirwa navakasukuere kuti rimise kudhindwa kwemaballot papers. Vakasukuere isa pamberi pedare application yavo yekuti maballot paper amire kudhindwa. Asi vazonzwewo zvakare chichemo chavo chekuti nyaya yavo inzwikwe neConstitutional Court. Chinzwikwe nechimbi chimbi nekudaro nyaya yacho ichanzwikwa neConstitutional Court musi wechipiri. Na 9:30 mangwana.
Gweta ravakasukuere vaMethod Lovu vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare. Dare repamusoro reHigh Court nerepamusoro-soro reSupreme Court akapa mutongo wekuti vakasukuere vasakukudza pachigaro chemutungamiri wenyika vachinzi vaive vapedza mwedzi 10 vari kunze kwenyika. Ndakamera Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Tsvakurudzo yemashandiro emakambani ekuChina ari munyika yakaitwa nesangano rakazvimirira rega reInformation for Development Trust iyo iri kuratidza kuti makambani aya ari kutyora mitemo zvakanyanya yatsamwisa chimwe chizvarwa chekuChina chinova sachigaro wesangano remabhizimusi reAfrican Empire Group vaSteve Zhao zvokusvika pakutadza kuzvidzora. Tsvakurudzo iyi yabudiswa mubhuku raparurwa nhasi muHarare nesangano iri. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nevatori venhau muHarare nhasi pakuparirwa kwebhuku reIDT iri mushure mekunge vashaya mufaro nezvavanzwa zvichibudiswa mukuparirwa kwebhuku rakanzi Pestes and Curses Impact of Chinese Mining on Local Communities in Zimbabwe. Vazhavo varamba kubvumirana netsvakurudzo iyi iri pamusoro pemashandiro emamwe makambani ekunyika kwavo ari munyika. Asi vasizanweza vanoshanda kuchikamu chekuburiswa kwemashoko kumuzinda wekuAmerica muZimbabwe vachitaura vakamirira hurumende yeAmerica vati iwo America inotsigira sangano reIDT mutsvakurudzo dzaro pasina kutora divi.
Makambani aya angave achibva kuAmerica, angave achibva kuBritain, achibva kuChina anofanira kutevedzera mitemo yemuno muZimbabwe, anofanira kutevedzera mitemo yemalocal authorities. Iyeze anofanira kutevedzera mutemo weinternational community kushanda muno muZimbabwe. Chirongwa ichi chinoitwa nevanhu veinformation for development trust. Haive kuAmerican embassy, haive kupi. Haisarudze futi kuti inoongorora makambani eAmerica kana kuti eChina.
Uku vatawanda majoni vanova mukuru wesangano reIDT vatsananguravo nezvebhuku ravo ravaparura nhasi iri.
Ibhuku riri kuburisa zviri kuitika munharaunda zviri kuitwa zvicherwa nemakambani emachina. Kuti tione kuti vari kutedzera mutemo here.
Asiwo vachipikisana nekuita kwavazhavo vamajoni vati ivo zvanga zvakakosha kuti vazhavo vange vatanga vaverenga bhuku raparurwa nhasi iri vasati vakundwa nekugumbuka.
Changa ndechekuti pane avo vawanzwa vachinyunyuta havasati vaverenga zviri mubhuku.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida saurombe avo vanga varipowo pakuparurwa kwebhuku iri vatiwo hurumende inofanira kuona zvekuita pamwe chete nemakambani aya anobva kuChina.
Sezimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti isu tiri kuti hurumende inofanira kunga iri kuprotekta mahuman rights ari kuitika even mamining communities. Asi totiwo vari kumaina vacho vanofanira kunga vaine a respect of those human rights. Macommunities vanofanira kunga vaine maremedies anovabatsira kuti kana zvinhu zvichinge zvakanganisika vabatsirike.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Masangano evashandi eZimbabwe Federation of Trade Unions pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions agara achinyunyuta nemashandiro emamwe makambani anobva kunze kwenyika zvikuru anobva kunyika yeChina. Ati gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vakaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzekusatevedzerwa kwemitemo nemakambani ekunze kana kushungurudzwa kwevashandi dzinofanirwa kumhangarwa kubazi ravo kuitira kuti patore matano nekukasika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva dzekuda kurambira pachigaro vakundwa musarudzo muna 2020 vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare reFederal Court muWashington DC nhasi kuti vapomerwe nyaya iyi zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe.
Nyika yeAmerica yava noutongi kune bumbiro rinodarika makore mazana maviri. Vava netsika yavakaumba ina matura ezivo nokuite zvinhu. Tiri kuona chose kuti vari kucherechedza mirayo yavo takatarisana nezvakaitwa navaTrump rera 2020 apo pavaizama kumisa basa ravanhu rokushara utungamiri hwenyika imomo. Ndopairi kubva mhosva yakanyanyaita yekuda kupidigura simba ravanhu rokushara mutungamiri wenyika muchekerere zvichipa nesarudzo. Pane dzimwe hadzo nyaya nhatu dzatiri kuonawo dziri kuitwa nematunhu matatu imomo.
Tomboona kuti ivo vaTrump vari kuramba vachiti aiwa kufukunurwa kwenyaya idzi kuri kuenderana nekuti vaJoe Biden avo vakavakunda mugore ra2020 vari kuda kuedza kusvibisa zita ravaTrump kuitira kuti vasapinde musarudzo dzegore rinouya. Munoona sei izvi?
Chikatarisa chakatanga chakatanga ndo basa rakaitwa na Trump rokuda kuviringidza basa ravanhu takaona vachikurudzira vamwe vanhu vakanga vasina mvumo kuti vagova pakati pokukanda masarudzo mavhoti vanoti electoral votes aya tikazoona isusu vaTrump vachikurudzira vanhu kuinda kundokwira pamizinda weutungamiri weAmerica ngati pane makare avo tikaona kuti pakatofiwa ipapo saka zvinhu zvese zvakaitika izvi ndo zviri kuda kugadziriswa nemutemo wemhosva dzatarisa navaTrump zvagara zviri pazvo zvekuti ushe hunorwirwa saka kana ivo vaTrump vachitarisa kupinda mumapisegore rinouya takatarisana neizvazvo 2024 asi havangagoni kupa chikonzero chokuti hurumende yeamerica yava kuvarwisa takatarisana nhange mutange yegore rinouya iro asi kungoti pane mhosva dzekuda kugadziriswa dzakaitika mugore ra2020
pane zvingadzidzwe here nenyika yezimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno
zvidzidzo zvikurusa zvinofanirwa kuitwa nenyika yedu yezimbabwe chokutanga tikange tava nomutemo wavanhu mutemo iwoyo ndewo unenge wamirira simba ravanhu tikatarisa ZEC Zimbabwe Electoral Commission tiri kungoona iri kungovhuvhuta ichingovhuvhuta nokuti haina mbiru dzakasimba dzomumurayiro nokuti iri kutambwa nayo totarisa zvemakoti omuno matare ari kuvhiringidzwa haana mbiru dzakasimba ose iwoyo anenge ongovhiringidzwa tikati nehofisi yapresident anenge aripo sezvaida kuita Trump kuamerica asi tinozviona kuamerica uko zvakaramba nokuti mitemo yavo yakadzama ndeyavanhu yavakabvumirana zvasiyana nokunoko.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Urayai Zembe vari parunhare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Anozviti ndiye mutungamiri mutsva wenyika yeNiger Abdurahman Tiani azivisa nhasi kuburikidza nemashoko paterevhizheni kuti nyika iri mugwara rekuenda kusarudzo dzeutongo hwegutsa ruzhinji. Asi haana kupa zvizere kuti zvichapamba sei. Svondo rimwe chete abvuta masimba achibvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. Tsoro dzarongwa patsva musarudzo dzenhengo dzeparamende mudunhu reUlawayo zvichitevera mutongo wapiwa nhasi nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti dare reHigh Court rakaresva pamutongo wekurambidza nhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mumagwaro adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo kudare reNomination Court. Mutongo wedare reSupreme Court uyu wapawo mukana kune vamwe vanosanganisira nhengo dzemapato eFree Zimbabwe Congress neZimbabwe African National Congress izvo zvasvitsa vanhu vachenurwa nedare kugumi nevanomwe. Izvi zviri kuuya kwasara mazuva 20 chete kuti nyika ipinde musarudzo idzo dziri kutyirwa nevamwe kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe chete nenhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe semacitizens tiri kufara kuti chokwadi chabuda pachena. Tiri kufara kuti maMP edu adzoserwa vanhu vanga vakasarudzwa nevanhu vaakuenda kunoita basa ravo rekunomiririra vanhu. Saka nyakunyange tiri kufara hatisi kubva tapembera zviya zvekurasa nguo nekuti vanhu ava vanga vasingambofanirwa kunge vambosungurudzwa in the first place nekuti havana mhosva yavanga vakapara. ZEC yanga yakataura pose pose vanhu vose vachinzwa vakaburitsa umbowo vachitaura kuti takaisa mapepa edu nenguva. ZANU PF neufirifiri hwayo yanga ichida kutsvaga kuteketudza kuti ikwanise kupinda muBulawayo itore maconstituents eBulawayo ayo avatadza kutora pamakore ose anga achiitwa sarudzo muZimbabwe.
Dr. Mavaza, munoti iwo nemutongo wapiwa nedare reSupreme Court?
Mutongo wapiwa neSupreme Court tinotambira nekuti tiri vanhu vanogara vachikoshesa zvinobuda mumatare edzimota. Tinoziva kuti utongi hwemutemo yeZimbabwe hunokosheswa nehurumende nevana veZimbabwe. Chepiri, zvinoratidza kuti zvaitwa neSupreme Court izvi zvinoratidza kuti isu tagara tinokoshesa electoral process yedu, uyezve tinokoshesa the independence of the judiciary muZimbabwe. Vanyaradza vanga vachiukura nevanga vachitaurisa vemapatakasiyana siyana kunyanyanisa veTCC vanga vachingoti mutemo womuZimbabwe wakabiwa nehurumende kana kuti zvanupf, iko zvinezvi vanyara vaakushaya kuti vodini, nekuti koti iyoyi yapa mutemo unotsigira TCC, asi zvanupf haisi kutuka kana kushoropodza dare, nekuti inoziva kuti dare rinotonga matongero aro, hatiudze dare matongero arinofanira kuita.
Vadzokora, mazwa zvataurwa naDr. Mavaza Hanzi, munosimboti makotsi akaiswa muhapwa nezanupf kana kuti ari captured, hezvo zvabuda izvi, pindurai tinzwi.
Nyaya iripo haisiye zanupf kuti nhasi yangomuka yaakutevedzera mutemo. Tinoziva kuti zanupf vanotyora mutemo mazuva ose. Nyaya yaitika apa inyaya yevanhu, simba revanhu. Simba revanhu, simba revana veZimbabwe raonekwa nhasi. Inonzi pachirungu pressure. Macitizens akaita inonzi faka pressure.
Dr. Mavaza, pane vamwe vari kuti mutongo uyu unogona kunge wabuda wakarerekera kuTCC, nekuti papa ine nyayawo yava Modi yekuti vakainonokawo kuendesa mapepa awo kumatare.
Aiwa, uku kutungana kwembudzi. Nyaya yekungoti vamoji woga vanga vaendeswa kumatare hazvingarevi kuti zanupf ingarasi 12 seats nekuda kwemunhu mumwe chete. Saka hazvinei navamoji izvi. Matare dzimhosva haatongwe nezanupf. Saka bvira takuudzai kuti utongo wezanupf ndejechetere, ndegutsa ruzhinji. Kana dare richinge ratonga, hurumende haina simba yekudzora zvatongwa nedare.
Vadzokora, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dziitwe. Zvii zvamunotarisira kuti zvingadai zvagadziriswa nezeki kusvika musi wa 23?
Tiri kuramba tichitaura nenyaya yevoters roll kuzeki. Voters roll ravakaripa nderekuti unotoning'inidza maziso kuti ukwanise kuverenga. Harisi mufomu yatakataura inotarisirwa kuti vanhu vapiwe. Uyewo tinoda kuti rirambe richiburitswa tichiriona kuti zvinhu zvakamira sei. Kune nyayawo zvakare yamuri kuona iri kuburitswa kwese kwese, nomubowo wacho huripo. Vhek yakawedzera mapolling station kupfuura avanga vakaisa. Akawandisa acho haasitozikanwa kunzi ari papi. Asi ndichipedzisa, ndinongoda kutaurira vanhu vari kumamisha kuti ngatitungamidzai kushinga, ngatitishingai kekupedzisira, tiende tese nouwandu hwedu. Hakuna anokuona, endai munovhota musingatye.
Dr. Mavaza, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dzisvike. Zvii zvinotarisirwa nebato renyu kubva kuZimbabwe Electoral Commission?
Kubato rezet, we wish them good luck, we wish them more time, we wish them zvakanyanyisa kuti vawane simba rekunyatsomhanya kana rekunyatsoita sarudzo ine mazvo, vasingatyisidzirwe nenhubu dzinotyisidzira dzichingonyeba kuti tinomhanya kuHouse of Commons. Tinoda kuti zvakare kuruzhinji reZimbabwe, aiwa musanyeberwe. Nhamo haipedzwe nekuti papinda kamwana kadiki kanonzi kamukomana. Nhamo inopera nesabata nakushanda tose nekuvhotera vamunangagwa. Nekuti tinodiwa hatingarasi vabereki nekuda kwekuti kwauya vatorwa vechicheche. Nhamo haipedzwe nekuti kwashandura vagara vachitonga. Nhamo inopera nekuti tata mushandira pamwe. Ngativhoterei vatinoziva.
Vanga vari nhengo yezanupf vari Gweta vamasimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weTCC mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Imwe nhengo yeTCC yofa mukurwisana nevatsigiri veZANUPF muHarare. Dare repamusoro-soro rorambidza zvinodzokorora. Dare repamusoro-soro robvumidza nhengo dzeTCC dzakamhenge dzarambidzwa nedare reHigh Court kukwikwidza musarudzo. Iko ndoko kupera kwenhau dzanhasi tichiti aiwa rambai muchititsigira muzvirongwa zvedu zvemazuva ose anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Praxidis Jeremiah.